mauri naangudiro kuti zvinda kuti hazvina kujeka kuti structure yacho yakamira sei asi pavarenga chivovenga uchifollow social media nemama ma media houses tokunzwa kuti one renga riri backed ne gold number 2 renga riri kuti backed nema US dollar andifunga kuti Zimbabwe ine ma reserves akawanda zvakadaro saka zvinoneza kuti tinasi kuzvitsana kuda kuti zvoda zvinhu zviribuda pajekerere kuti vanhu vaone kuti zvakamira sei asi tinoda tikazvitarisa zvitoziva kuti hazvizvi zvokutanga kuti pachaitwa mari inonzi iri backed
mungajekesa here ipapo
bhondi inoti iyo tiri kuona maratiji yatiri kuona maudziro atakamboitwa parakaitwa navamangu zvikatanga taudzwa kuti rinonga riri backed neloan yemaus dollar inobva kuexim bank saka hatizizi kuti zvakazofamba sei tikazoudzwa zvekuti inenge iri paichauya inenge yakaitwa yakatsigira nevanenge vachiexporta vachiexporta vachipuwa yavanga vachiti maexport incentives hatina kuzoona futi kuti zvakafamba sei saka nyaya iripo ndeyekuti inyaya yeconfidence nekuti vazhinji hatinasi kutrusta zveshuwa kuti zvekutaurwa nezvechokwadi here mari yacho inonzi ndiyo inotsigira yacho iripo here gold racho nyange izvozvo hadiko nezvekune magold coins akatoitwawo hapana anozoona zvekutaura kuti magold coins avapapi zvii zvakaitika nezvazvo saka nokuda pokudaro zvoita sekuti chamuhwande muhwande saka pakaita zvokuita sechamuhwande muhwande ndozvinoita kuti vazhinji vazotora havo mari yavo vesa pasi pepini nekuti vanenge vasina shuwa kuti zvinhu zvi ndezvedambe here kakuzvishuwa shuwa ndezvekuti nyika iende mberi
asi chii choda kunyatsoitwa nezimbabwe kuti iite mari inotambirwa nevanhu Dr. Maende
voza nyaya dzemari ka chinhu cha mari tatova ne more than 300,000 years kune nyaya dzemari idzi pakatanga kuchirwa butter trade nobva kwashata mari dzatakushata mazuva anoisi nyaya yemari haifa kutombonetsa kuti zvinotoda hazvitombodika nadokta chaizvo zvinongoda kuwirirana toita inonzi independent reserve bank zvaizvokuti reserve bank haifa kunge ichiri mbunyikidzwa kana kukondroriwa necentral government pakangoita izvozvo zvokuti mari inongoprindwa pavadira zvichinjwa chinjwa mutemo zvidero ndozvoita kuti zvinyanya kukanganisika saka nyaya inorwadza muzimbabwe mazuva ano nakuti panguva yapera isei inyaya yekuti hurumende zvayo inoshandisa reserve bank sebank rayo pavangodira kuti vatore mari vongonokorawo vodiidii ndozvinoita kuti inflation iite zvazvairizvo.